Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi, uri musi wesvondo zviita 31, 2017. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti zvinhu zvinogona kunaka munyaya dzezveupfumi kana hurumende yakabudirira kuita zvairi kuvimbisa mugore rinouya.
Ati nichekutangisisa ndechekuti pane optimism iripo of course it's guarded it's a bit cautious vanhu vakawanda they are cautiously optimistic kuti mareforma ari kutaurwa nehurumende akakwanisa kunge achiimplementwa zvinogona kuimprove by economy.
Mumwe wevechidiki veMDCT uyo ari kuda kukwikwidza musarudzo Sakanzura gore rinouya anoti anotarisira kuti gore rinouya kuchange kusina mhirizhonga yezvematongerwo enyika. Nasi tichakupai zvinotarisirwa nevateereri veStudio 7 mugore rinouya ra2018. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti zvinhu zvinogona kunaka munyaya dzezveupfumi kana hurumende yakabudirira kuita zvairi kuvimbisa. Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti vanhu vakatambura zvakanyanya mugore ra2017 nekudaro havafanira kutambura zvakare muna 2018 kunyange hazvo matambudziko acho asati agadziriswa. Mugore rino riri kupera nhasi zvinhu zvakawanda zvaiitikawo zvinosanganisira kunetsa kwemari kusanganisirawo mabond notes ayo akanga aunzwa nehurumende senzira yekurerutsa nayo dambudziko iri. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Chitambara patarisiro yegore ra2018.
Ati nichekutangisisa ndechekuti pane optimism iripo. Of course it's guarded, it's a bit cautious. Vanhu vakawanda they are cautiously optimistic kuti mareforma ari kutaurwa nehurumende akakwanisa kunge achiimplementwa zvinogona kuimprove by economy, zvinogona kuhandidza economy. But gore rinouya igore remaelection, normally maelection anonzo ma-uncertainty zvinogona kuaffecta nyaya dzeconfidence, zvoita kuti vamwe vemabhizimusi vamwe vemainvesta vanga vachida kunza marombo mumira kusvika pane clarity maelections even after maelections. Saka panogona kuita iriyenenzi wait and see attitude on the part of my international investors. So vada vatanga waona kuti zvichabuda sei musarudzo. Kudo akawanda vanenge vaine mapozisheni anenge vatora zvavo kuti maybe battery ndorichakuda maybe mutungamiri achange achidzoswa, but pane maanserendis aripo anogona kuaffecta confidence. So I think maondero andinoita ini basa zhinji basa guru in earnest mareforma zhinji anogona kuzonyatsa kutifamba nenzira yatine tichitarisira after my election.
Kuyawo panyaya yekugadziridzwa kana kumutsiridzwa kweupfumi hwenyika, tingaona here vemakambani vekunze vachiuyawo kuzotanga mabhizimusi munyika?
Haringo redi pane masignals aunzwa, for example nyaya yeindustrialization anoincentivize maforeign investors, ende hurumende ine vamwe maprojects yanga yatanga ekuda kuwandudza nyaya dzeinfrastructure in general. So ndirikutarisira kuti takafambisa sarudzo dzedu zvakanaka gore rinouya, mainvestor achauya, foreign direct investment ichatikwirirei zvakanyanya. I think especially my institutional reforms akanaunzwa aya emaparastatals nemamwe mapolitical reforms, I think akafamba zvakanaka pachava nekuwandudzika kweinvestment munyika iro gore ra2018 especially after nyaya dzemaelections dzapfuura.
Vamwe vanogara vachingochemawo nenyaya yezvirango zvinhu zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira. mitemo yakaita sana zidera nezvimwe zvakadaro vachiti ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutarisa kuti nyika ivane vekunze vanoda kuuya. Mutemo iwoyo unobata here vanhu ivavo vanenge vachida kuuya kuzoita mabhizimusi munyika?
Mutemo wezidera wanga uri kungoafekta maglobal financial transactions pakati pemabhengi emunomo anenge achida kuitidzanawo nemabhengi ekudzimwe nyika nekuita facilitate international payment. But atingatori zidera toti ndo scapegoat. I think masanctions mazhinji takatozviita imposed, atingati internally imposed or induced sanctions through our own acts of omission and commission, kuburikidza nenyaya dzana corruption, nyaya dzestate capture, nyaya dzemismanagement yemaparastate tao. I think masanctions atatozviita imposed on ourselves.
Ko remangwana revashandi muna 2018 unoonawo rakamira sei, Dr. Ashitamba?
I think upfumi hwatanga kuwandudzika chaiwo naeven investment imwe inenge ichicreata employment, but hazvizvinhu zvinogona kuitika yatingati in the immediate or in the foreseeable, in the short term, but I think zvinhu zvinenge zvichida a bit of time to fully be actualized. But I think in the medium to long term takamhanya nemareform ekusimbaradza mainstitutions yedu, ekugadzirisa political image nepolitical environment yedu. I think zvinhu zvichanaka zvakanyanya kunanzi.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda netsangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare nestudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kuchibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Mumwe wevechidiki veMDCT vaNelson Mukwena vanoti vanotarisira sarudzo dzisina mhirizhonga sezvagara zvichiitika mune mamwe makore adarika. VaMukwena avo varoda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya sakanzura weWard 10 kumarondera West vanoti kana vechidiki vemapato ose ezvematongerwo enyika kusanganisira bato ravo reMDCT neZANU PF vakanzwisisa kuti mhirizhonga yakaipa, vanoona vabereki vachivhota zvisina dambudziko. Ngatinzwe hurukure yataita navo muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki.
Gore ra2018 yatiri kuenda kuelection, kudai election isina mhirizhonga, kudai election ikaitwa free and fair, isina vanhu vanokanganisa kuita sarudzo.
Asi kando zvinogarowanikwa munguva dzesarudzo, vaMukwena, kuti mapato munonongedzana kuti iri riri kuita mhirizhonga, iri kuita mhirizhonga, izvii zvingaitwa kuti mugadzirise dambudziko iroro kuti risaramba richibuda gore roga roga?
Ndinofungidzira semayouth, kana tiri mayouth vane vhizheni, vakuona kuri kuenda nyika, nyika iri kuenda kupi, tiri kubva kupi. Edzi yedu yeyouth haisi edzi kuramba tichikomana nevanhu kana kunzi ano nemunhu yemdc varovana. Tinofanira kunge tichoshanda tese, ivo vachiita zvavo, vachiita zvavo, tichogara pasi kuti tikuramba zvinonzi violence. Hatisi kukunda vanhu vanobhutukira vanhu, because violence yakatanga nemayouth yakuita kuti anamai nanababa kana vangaida kusapota even mdc vanotevachagoni kubuda. Saka isi kuti kana ari mayouth, mayouth vayouth ane focus ekuronga kuti nyika igofamba sei, tichiri nemhirizhonga ende tirida election in free and fair election.
Imi muri kutarisirawo here kukwikwidza musarudzo idzo dzamuri kukurudzira kuti dzinge dzine runyararo idzi?
Mumarondera west ndikutarisirawo pamondora kuiandiiaeamiao ndo mandidzori rikushanda izvizvi tivanhu varedc vaine sei.
Asika batorenyi imire MDCT makapinda mubatanidzwa MDC Alliance munozotarisira here kunge muchibudirira kudongwa kuti mumirire kuve kansera.
Kana ndasarudzwa zvarongwa kuti MDC Alliance yatimba kuti hatina problem nazvo. Kuti agenda iripo haizvo kuti MDCT kana kuti yakunzi MDC chakatine konzo tikakubvisa rezhimu yatati yava mugabe nevamunanga saizvo ndeyatikofokasa kuti ibve nyika ifambe zvakanaka.
Zvii zvamuri kuita zvakananga nebudiriro mudunhu menyu parizvino zvokuti vechidiki vanogona kukutarisai vachitaiwa ngatisarudzei vamukwena?
Ndane almost 6 months ndiri paground kubva tisara kuita kuti vanhu vaionorezesa vota masabhuku vaibhadharisa mari ini ndaita by all means kupa service delivery kuwani ndine maupdate tichena ndichipa vanhu door to door munhu wese ngaaende anoregesa ndichingati vhoterai MDC NPF votai ndiyongaba asiti vanhu ngavaende vanoregesa go and register to vote ndobva ipapo programu yandabva kumashure ndichiita ndikuita mabhora ndikuita matournament evakadzi mabhora evarume every weekend ndendiita programu nemaii.
Zvii zvamungatarisirawo kuti zvingave zvimhinga mupinyi?
Kana ndakasarudzwa nevanhu handichabve kubudirira bhozo ndiri kushanda pagiraundi ndichitaurira vanhu manakiro akaita MDC Alliance yacho.
Ndevapi vamuri kushandawo navo vamwe vari kukubatsirai mabasa amuri kuita?
Ndiri kushanda nemayouth ndovandiri kushanda navo pagiraundi nemadzimai nevakuru madhara iyo maod ages aandiri kushanda navo kwese paitoregisa vanhu ndaita door to door tinemachembere vamwe vasati vakwanise kufamba taivatakura nemotikari dzinoita havavhotera MDC vanovhoterani but aida kuti varegise ndaivatakura nerori vachaira kuregisa vanovhota ndozvamwe vatikwanise kufamba nezvigadambudziko challenge yekumamusha wadzi inenge yakakura edistance nepanenge pane police station saka taitira kuti munhu wese awane mukana wake wekuregisa agosarudza utungamiriri hwaanoda asingatizirwe.
Mashoko amungasiyira vanhu veku Marondera West kudunhu kwenyu?
Ini mashoko angitaura Marondera West seyouth movement nekuti isusu seMDC Alliance hatisi kuzotendera vanhu vachaita violence Marondera West. Tine makore akawanda tichibva kumashuroko election yemarondera West haifambe zvakanaka vanhu vachivhututsirwa vanhu vachiyara musango saka this election yatitende ya2018 tida election ndiseese hatida vanhu vachavhundukira vanhu ende tamira tichimira tichidifenda vabereki vache ivavo kuti hakuna munhu anobhundukirwa. Takaitika previous week iyo ndakaenda kumusha kwaitambirwa mbeu yechibagai mapendai takatanga kuti yauya pano yamboya iringani chekutanga sanitizer kana chipiwa vanhu zvinhu zvegovernment vanhu vari vateka sanitizer iyoyo haitambirwe chinhu pamberi nezanup f vanga vakuti pamberi nezanup f nonono aienda panapa takaikana tikutaura nyaya yekuti vanhu ngavapiwe mbeu dziri transparent kuedza munhu wemdc munhu wezunde ngaapiwe mbeu bhozi vanhu vari kubatirwa mari dzavo mabasa mbeu ndeyegovernment haizvezanup f.
Ava vanga vari mumwe wevechidiki ari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya vanelson mukwena vari parunhare kumarondera West nestudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 15580 ne 6080 kHz pa shortwave. Muchikamu chedu chechitendero nhasi taita rombo rakanaka rekutaura na Reverend Dr. Levi Kadenge vanodzidzisa pachikoro cheUnited Theological College muHarare. Hurukuro yedu yakatarisana negore dzva ra2018.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba
rangu. Ndinirwa Reverend Dr. Levi Kadenge, ndinodzidzisa paUnited Theological College, anodzidzisa vafundisi vemachechi anosvika 7. Saka tinoshuvira vanhu kuti vave negoredzva rakanaka, vapedze rino zvakanaka, vapinde mune rinouya zvakanaka, nokuti vakada kunyanya kufarisa vanogona kutadza kuripinda, nokuti zvinotoda kutongotarisa mativi ese kuitira kuti tipinde tese tisawana watinosiya kuno kunze vongo vanenge vachirwara ngavarware zvavo asi tinenge tichishuvira kuti dai vakapora tikasvika navo mugore rinouya muzvakanaka ungava mufaro wedu kuti munhu wose asvike mugore iri
tichitarisawo zvakare Reverend Dr. Kadenge tinoona kuti iro ratakupedza gore ra 2017 igore ranga rakaomera vanhu zvakanyanya mungava munyaya dzezveupfumi munyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe zvakadaro zvii zvamungatauro pamusoro pegore iro ra 2017
ya ranga rakaoma zvikuru zvokuti vanhu vakaparapata chaizvo kuti vararame mugore iri tinongotenda kuti takaburitswa mugore iri kunyange zvanga zvakaoma sazvo kudai asi chatinonyanya kufadzwa nacho ndechekuti vanhu vose vakakwanisa kuita zvavaida kuita kunyange zvanga zvakaoma asi mazimbabwe nokuita kwavo vanoshanda zvokuti hapana chisingaiti sokuona kwedu nemabatiro avanoita munyika muno vanobata zvikuru kwese kwese kwavari kungava mhiri kungava kuno kungava papi vanoshanda zvinoyevedza chaizvo zvokuti tinozviyemura nevanhu vose kunyange nevari kukunyika dzavo idzodzo vanoyemura kushanda kune vazimbabwe
tichitarisawo pakumira nechitendero Reverend Dr. Kadenge munoona vana vezimbabwe vari vanhu here vakakwanisa kunge vachimira nechitendero kunyange zvinhu zvakaoma kudaro
chaizvo chaizvo nokuti chatinoona kukura kwemachechi kukura kwenzvimbo dzinosanganikwa vanhu vachirumbidza mwari hatimboona pachishota kana kuderera kwounhengo saka izvo zvinotifadza zvinoratidza kukura kwechitendero vachingoisa mwari pamberi muzvinhu zvavo zvose saka zvinotifadza izvozvo kuona rudzi rwedu ruchingokwirira nyange mukaona kune dzimwe nyika kwavakaenda vane masangano avo emachechi anobva kuno kumusha havana kuda kuasiya vakasikopinda muvanhu ivavo vakava navo vakaenderera mberi nezvitenderi zvavo saka izvozvo zvinotifadza kuti kwese kwese muzimbabwe kwaanenge aenda anoda kutora chitenderi chake achifamba nacho
shoko ramungaoneka naro gore ra2017 muchipinda naro kusutsukidza vana vezimbabwe nevese vakateerera kupinda muna 2018 richibva mubhuku dzvene nderipi Reverend Dr. Kadenge
tinofara zvikuru kuti mwari uchatiyambutsa mugore iri tichifara kuti iye mwari anotiona anongotiitira zvakanaka nguva dzese panguva ino yatinorarama tinoziva kuti iye mwari wakatidzidzira kuti anoziva zvaanoita nesu anotipa uchenjeri neungwaro muupenyu nekutionesawo zviriko kunyange zvisiko tichingomurumbidza mwari iyeye munguva dzose saka ndiwo mufaro wedu iwoyo watinosiya gore rineri tichienda mugore rinouya iye mwari anoziva anotichengetedza achitipa kunyange upenyu hutsva mune ramangwana haana kumbotisiya tiri toka anoramba ainesu achifamba nesu kwose kwatinoenda saka ndozvatinongoshuvira vana vezimbabwe mu2018
aiwa tinotenda zvikuru Reverend Dr. Kadenge
kana nesu tinotendawo uve negore zvakanaka thank you
aiwa tinotenda zvikuru Reverend Dr. Levi Kadenge nekuwana nguva yekutaura nesu Dr. Levi Kadenge vanodzidzisa paUnited Theological College muHarare iye zvinotombonzwa kubva kuna Evans Zininga westudio 7 muhurukuro yaakaita nevateereri vestudio 7 kuti tinzwe kuti vari kupedza sei gore ra2017 uye kuti zvii zvavanotarisira muna 2018
hello ndiri kunzwai
kana ini ndiri kukunzwai mukomo wangu zvakamira seiko kwamuri muri sei sei mwana wamai
ndinani nini kuriseke koko hai ndinani panapa pajoza
pajoza apa pariseko pajoza
parinani kupisa chepe no mvura
makari tamba seiko Christmas zororo iri gore dzara tatarisa iri makatirongera zvipiko
gore dzava hapana zvizhinji zvatakaronga hatichangonoendo zvedu kunorigarira tiri pachecha
muri kuenda kuall night prayer
yes tinenge tiri kuall night prayer AFM
nana papa here muchirova macrossover
ya tinenge tichirova zvedu nana papa ivavo
aiwa hazvina kuipa izvozvo tinokutendai nekupinda muchirongwa kana muine hama neshamwari dzamunoda kukwazisana nadzo nhasi sununguka izvenyu
ya ndinoda kukwaziso mama vangu vanova ivo Rebecca Maruta vari kutungisa
ndo vega here hamuna vamwe
vakawandisa ndichiruta
allright
ndozokwaziso sekuru vangu sekuru Bhuka vari ikokoko kuchitungisa then ndozokwaziso mafriends angu anosanganisira iyo tatenda mukwereza tatenda masona Peter nemaronga vandakazvidza navo paseke one hike kuchitungisa then ndozokwaziso macolleagues angu andinoshanda navo kuno kusouth africa kwandiri vanova ivo Mary Marine Innocent Chegeni nevamwe vose vanondiziva
aiwa tinotenda imi maita basa magona imi mapinda muchirongwa mukakwaziso hama neshamwari mopedza gore zvakanaka nai mova ne 2018 yakakomborerwa
maita basa chaizvo kana nemomooni nguva yakanaka ikoko
zvakanakai tinotenda mukoma munyaradzi
halo makadii
tinosimba mukoma wangu muri sei
tiri raiti
zvakamira wani wani iko kwamuri muri kupi kwaimimi
tiri pajohannesburg apa
johannesburg
akatibata
hanzi kudii makabatwa nezvinhu here
takabatwa nezvinhu takabatwa basa rakabata
aiwa tinotenda tinotenda muri kupemberawo seiko kisimusi gore dzvarauya iri makatirongera zvipi
aiwa zvese zvakarongeka zvakarongeka asi icho chinongorongeka mufaro chete ndoda kutanga kukwazisa nhengo dzedu dzestudio 7 listeners club dzestedzit aiwa tiri kunakirwa pagroup pedu apa tikurukura tichikurudzira vamwe kuteerera nhepfenyero kuti vanzishaumarizesa kumushao
tinokutendai mukoma nekutirangarira maita basa
tinadzo tiri nhengo dzetine club yedu yevateereri club yedu yevateereri aiwa tiri raiti ndoti ngavadze Christmas negoredza zvakanakisa sereni
handitika aiwa tinofara mukoma nekutirangarira kwamunotiita uku nekuti kana imi musipo nesu hatipo saka kana muripo kudai so aiwa tinobva tanzwa kufara
then ndoenda kugokwe kwachireya uko kwachireya uko vese vatinotamba navo vese vana Victor Germani vana Elfas Rashai vanani vese tinoti aiwa ngatipinde mugoredza takafara chaizvo takatarisira zvinyowani kubva kuna mwari
right
kubva tafara zvemunegoredza iri
aiwa imi maita zvakanaka imi mapinda muchirongwa nemiwo mukoma tobva takushuvira iwo goredza rakapenya nai
ndinotenda tinotenda tinotenda nekundipa mukara
zvakanakai mukoma mova nezuva rakanaka tatenda tiri kunzwa hama neshamwari vari kupinda muchirongwa vari kufara vari kutiudzawo zviri kuitika kwavari vachikwazisa hama neshamwari tichiti goodbye 2017 tiri kuramba tichiwana vamwe vari kuda kupinda muchirongwa alo muchirongwa
halo makadini
ndinosimba makadiko mukoma wangu zviri sei sei
zviri nani nani hazvo tiri paharare
paharare pasosbury apo havarari zita rekudhara kwakamira seiko kuharare
awa kuharare kuri nani zvako despite kukwira kwemaprizes but tiriko
maprize hanzi akwira here chiiko chanyanyodhura mukoma chingwa here nedoro ndo zvatiri kunyanyonzwa kavanhu vachichema nazvo
zvinhu zvese zvakakwira
yes
flour sugar rice zvese zvazvakakwira
aiaiaiaiaiaiaiai zvino todleiko todlavu here nhaye vakomana
ameno vamunangagwa vakakuti ngoti nokutanga kukwira kwezvinhu
saka muri kuti ndo vakakwidza mutengo here nhaye mukoma
ko kana munhu uri president zvichikwira izvinhu ichitadza kutaura zvakakwira uchitadza kuadresa zvinoreve izvi
aya kwakaipa mwana wamai ndovimba kwavari vakateerera vari kuzvinzwawo kuti aiwa mhuri yavo ndiyo iri kuchema chema iyi Varu kurwadziwa nekuti zvinhu zvakwira dai.
Ndadzi sezvimutungamiriri wenyika.
Ehe.
Isusu vanhu tivavhotere. Pasina izvozvo hativavhotere.
Aiwa tapanzwa. Hamuna were hama neshamwari mbiri nhatu dzamunodawo kupa sando nhasi muvaitewo happy happy kakwavari uku.
Aiwa ndodawo kwazvo hama dzangu dziri kumari.
Mapedza inini. Rai mukoma, ndokutenda nekupinda muchirongwa maita basa.
Tinotenda mutoro wedu wenhau Ivan Zininga, uyo anga achitaura nevatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana pamusoro petarisiro dzavo mugore dzvara 2018. Iyo zvino tokupai kambo tenda kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu. Tenda kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu kabva kangotipinza magumo egore ra 2017 tichitarisira kupinda mugore ra 2018 sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti zvinhu zvinogona kunaka munyaya dzezveupfumi kana hurumende yakabudirira kuita zvairi kuvimbisa mumwe wechidiki weMDCT uyo ari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya sakanzura mudunhu remarondera West anoti anotarisira kuti gore rinouya kuchange kusina mhirizhonga yezvematongerwo enyika manzwawo hurukuro yataita naReverend Levi Kadenge pamusoro petarisiro yegore rinouya ra2018 anokushuvirai gore rakanaka ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti tosangana zvakare muna 2018.